mushure mekunzwa kubva kumagweta ava Matson Hlalo pamwe ne MDCT Justice Noctula Moyo vati vachazozivisa mutongo wavo munguva pfupi iri kutevera. Vahlalo vakakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kana kuti urgent chamber application kudare High Court munguva pfupi yapfuura, vachida kuti dare iri rimbosendeka parutivi nyaya yekudzingwa kwavo kuve nhengo yedare reSenate uyewo kudzingwa kwavo kuve nhengo yeMDCT. Muchikumbiro chavo, vahlalo vakatova vanoda kuti dare rimbomisa bato reMDCT kudoma mumwe munhu achavatsiva pausenator kusvika nyaya yavo yapera kunzwikwa nedare. Vahlalo avari kumirirwa na Godfrey Nyoni vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti dare richatambira chikumbiro chavo. Pavabvunzwa kuti havafunge here kuti hazvina zvazvinonyanya kubatsira kuti vaendese nyaya iri pakati pavo nebato ravo kumatare, vahlalo vati zvakakosha kuti bato rakaita seMDCT iro rinoti rinorwira kodzero dzevanhu riremekedze mutemo.
Constitution yeZimbabwe inoti iye munhu wega wega ane right yokuinda kucourt, anybody ane right kuti uende kumatare kana iri burial society kana chiri chikoro nyangwe mumuri chai unogona kuendesa kuinga kune vamwe vanhu vakaendesa baba vavo nezvouroyi kucourt. Saka court iripo kuti iite zvese zvinobatsira munhu, this is the last resort yaunoita kana waona kuti uri kumbunyingizwa baba rights ako.
Vahlalo vati bato reMDCT harina kutevedzera gwara rebumbiro remutemo yaro pakuvadzinga kwarakaita. Asi munyori mukuru weMDCT uye vari gweta riri kumirira bato iri munyaya yavahlalo vaDouglas Monzora varamba mashoko avahlalo vachiti bato reMDCT rine mutemo yakajeka inotevedzerwa nenhengo dzose dzinenge dzine zvichemo. Vamonzora vati vahlalo vakapiwa mikana yose yange iripo yekuti vagadzirise nhunha dzavo vachitevedzera gwara rebato reMDCT, asi vakaramba kuita izvi vachitiwo bato reMDCT rinotarisira kuti nhengo dzaro dzitevedzere gwara remusangano. Vamonzora vati kunyange zvavo vasingakwanise kutaurira dare zvekuita, nyaya vahlalo haifanirwe kutemesa dare musoro nekuti kune nyaya dzakawanda dzakafanana naidzodzo vachipa muenzaniso wekudzingwa muparamende kwevaimbove munyori mukuru webato reMDCT vatendai biti nevamwe vane chitsama mushure mekunge vadzingwa mubato reMDCT.
Vahlalo vakadaidzwa navaMorgan Tsvangirai. VaMorgan Tsvangirai vakadaidza ini, vahlalo nemagweta avo vakakumbira vahlalo kuti vabve kumatare kwavanga vachinyadzisa musangano. Vahlalo vakaramba kuteerera vaTsvangirai. Vakadaidzwa kuNational Council, vakaramba kuenda kuNational Council, vakanyorerwa neNational Council kuti vabvise nyaya yavo kumatare, vakaramba izvozvo. National Council ikati zvikoni zvikoni mimba ibvi negosorwa. Vazoona manje kuti isu tavabvisa kuparlament vakutanga kuenda kumatare. Vangadai vakateerera mutemo webato. VaTsvangirai vanogara vakaimba rumbo rwokuti teerera murayiro wechinja, hauna kuteerwa murayiro iwoyo.
Kusawirana pakati pavahlalo nebato reMDCT kwakatanga mushure mekunge vahlalo vaenda kumatare vachitsvaga kuti vagift panda vabviswe pakuvesa chigaro weMDCT weBulawayo Province, vachiti sarudzo dzeusachigaro idzi dzaive dzisina kufambiswa zvakanaka. Asi bato reMDCT rakatsigira kusarudzwa kwavabhanda rikati vahlalo vaifanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo vachishandisa gwara rebato reMDCT kwete kuenda kumatare edzimhosva. Vahlalo vachiri kupikisa kusarudzwa kwavabhanda mumatare. Vanoziva zviri kuitika vanoti kunetsana kuri kuitika pakati pavahlalo neMDCT kuri kukonzerwa nekurwira masimba kuri kuitika mubato iri mudunhu reBulawayo. Vahlalo vanonzi havadiwe nemutevedzeri wemutungamiri weMDCT Mzvare Tokozani Kupe, avo vanonzi vari kutsigira vabhanda. Vahlalo vanonzi vari kutsigirwa nevamwe vakuru vebato muBulawayo, avo vanonzi havasi kutsigira zviri kuitwa naMzvare Kupe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.